zvinofadza kunzwa kuti kuAmerica kana kune nyanzvi kana kune vanhu vanenge vachirwira marights evanhu kuti vanorecognizewa. And I think handifungi kuti maZimbabweans akawanda anoziva nethis particular holiday, asi zvakanaka. And I think zvinopa vanhu tariro kuti tese tikangoramba takashingirira mune zvese zvatinoita tinobudirira chete. Saka vechidiki vekuno ndinorangarira kuti mune zvavanenge vachiita vanosimbisana nekusimbiswa kuti varambe vachishandira nyika yavo nekushandira pasi rose mukusolva maproblems nemachallenges atinorarama nawo.
Tombotarisa kuti iwe wakadomwa seumwe achange akamirira nyika kuno kuAmerica, ungatitsanangurira here kuti zvii zvaunenge uchiita uyezve wakadomwa kuti uchange uchiita sei?
Ndakawina an award and zvinofadza kuva that privilege yekurepresenta Zimbabwe muthis particular competition nedzimwe nyika pasi rose. Competition iyi vanenge vachitarisira kuti semunhu wechidiki anga ari kuchikoro akatanga business kuti rakatangwa sei uyezve ndezvipi zvavakakwanisa kubudirira mukuita mukutanga bhizimusi ro. Saka ndo zvavanenge zvichitarisirwa and vanenge vane mabhizimusi avakatanga vakabudirira mukumatanga vakafesa many challenges along the way vakabva varapa vakangoshingirira kusvabudirira ndovanenge vachitarisira kuti vava recognize nekuappreciata zvavanenge vakaitira munyika dzavo.
Iwe uri kunzwa sei semumwe wevechidiki vakadomwa kunge vari pachirongwa ichochi?
Zvinondininipisa kuziva kuti sewechidiki wakadai ndinokwanisa kuvawo ndichimirawo nevamwe pasi rose ichiita makwiti ekupresenta the best ideas and zvandinotarisira nezvandinoshuvira ndezvekuti seZimbabwe tichaenda todzoka nemukombe nyika yese nepasi rose vaone kuti kuZimbabwe kune nyanzvi uyezve kune vanhu vanogonawo zvemabhizimusi, kune vanhuwo vane maideas for development. Ndo zvandinotarisira, ndo zvandinonzwa pachirongwa ichi.